Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 27 Gurume March 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Pari zvino hatina kumbonyanyoona zvatingati zvinyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vajemwe musoro vasara pabaro zvakanaka, ezvara kupera zvakanaka, tiedza kuti vana vezanupiefu.
Bato rezanupiefu rinoti sarudzo dzebato iri dzakapedzwa kuitwa nezuro dzakaitwa zvakanaka, zvinoratidza kuti ibato revanhu.
Zvakare vanhu vemusangano vanoita kunge vatorerwa masimba avo, nekuti pese apa vanenge vachiita mastrategy kuzongo yavo imwe mhuka inongoya kuzodya vana vayo, ivo vanga vachichengeta vana. Saka ndipo pane dambudziko.
Asi nhengo inomirira Norton mudare reparamende vachemba mliswa vanoti bato rezanupiefu rava kurasa vashandi varo vemumaseres richitora nekusimudzira vanhu vasingazikanwi nevatigiri.
Makambani ekuchina haasi kugarisana zvakanaka nevanhu zvamuchose. Nyika yese yeZimbabwe chena nekuda kweunhu hwemachina, kushayiwa remekedzo yekodzero dzevanhu vari munharaunda imomo, kunyange vatungamiri vematunhu havasi kuremekedzwa.
Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti hurumende haifaniri kurega vana muzvemabhizimisi vekuchina vachiita madiro nezvizvarwa zveZimbabwe sezvavari kuita munzvimbo dzavari kuchera zvicherwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mamwe makurukota ehurumende nevamwe vakanga vakamirira zanupiefu mudare reparamende kwemakore mazhinji vakakundwa musarudzo dzebato ravo dzakapera kuitwa nezuro. Sarudzo idzi dzange dziri dzokusarudza vachamirira zanupiefu musarudzo huru dzichaitwa gore rino. Vamwe vanonzi vakakundwa vanosanganisa gurukota rematebeleland south vaAbednego Ncube, mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaKindness Paradza, gurukota rezvemaindustry amai Sekai Nzenza, gurukota reICT vaJefan Musere, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro, uye vaimbomirira Bwera South muparamende vaJoseph Chinotimba. Vachitaura neStudio 7 nezuro, mutauriri wezanupf vaChris Mutsvangwa vakati sarudzo dzakafamba zvakanaka, vachiti zvinoratidza kuti bato ravo rinoita zvinhu pachekerere. VaMutsvangwa vanoti vane zvichemo vanogona kusvitsa kuvakuru vebato iri munharaunda yavanogara.
Sarudzo iri kufamba zvemandorokwati, takusvika kumapeto kwemaprovinces 8 mamwe ese akatanga kufota kunezuro. Mamarizauti atotanga kubuda aitswa pamapolling reports. Maagenzi ese anenge aripo emakandidati akasiyana-siyana vanga varimo vachiongorora basa riri kuitwa nevanhu vefads neheritage nevegovernment vari kubatsira kuti namikwete vegovernment nemacivil servants vamwe musangano ari kuita kuti basa racho riitwe zvakanaka nekutaura government yemusangano. Hatina kunyanyonzwa kunyunyuta kwakawanda, asi tese panoitika chirongwa chakakura kudai hapachaiko kunyunyutwa.
Ko, vamwe vari kuti mazita avo anga asiri pamaballot paper zvagadziriswa sei?
Zvinogona kudaro because vamwe pavaendesa tichiita yakaiti blitz yekuti vanhu vapinde, vamwe vainonyoresa kuzeki, saka vofunga kuti mazita avo aripo iwo asiri paverification register reparty. Pamwe panongoitwa maclerical errors anogona kungowanikwa panoitwa basa rakadai. Saka chatiipo ndechekuti tioda kuti vese vane mazita asipo tioda kuvakokorodza tichiti vanyorwe nemachairman. Tinovati ivhotira president nyangwe nhasi vasina kuvhota saka tida kuti vagopinda mumbudu nedine zanupf kuti vatakatarisana nesangano sarudzo guru kuuya ukaona mwana wake wezani amweni atomboya kunzi kuti areje achida kuvhota nhasi kuratidza kuti anoda musangano wake saka atouya kuti yatoo recruitment drive yataanayo iyo itsva kupamhidzira yataa tichiita kudhara yevanhu vauya vari kushayikwa mazita saka kutovaisa mumbudu yezanupf tione kuti vanozoenda pasarudzo hombe yemanational elections vave mamenda emusangano zvekare varedzeswa nezeki
ko vamwe vanenge vachiti vane zvichemo ambasada zvekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka bato rinogadzirisa sei zvinhu zvakadaro uye vanofanira kuenda kunani chaizvo
kwese kuprovhinzi kuna team leader tanika inizini team leader kumashoreland west saka foni yangu yanga ichidandaura kubvira nezuro ichingovanhu vachichema vamwa nenyambo vaiwana nhamba dzangu dzateam leader nekari rekuti kune vakawandawo futi vanga vachienda kune vatungamiriri vechirongwa ichocho saka tiri kuedza kuti panzvimbo ipapo panhadziridzano kana zotadza toita scale up kusimudzira nyaya yacho kune chimwe chikwadi chidanho chiri padenga kuda marazosvika kuprovhinzi kwandifanika ini kwandinge ndiri team leader kana zvinge zvandikonawo ndoendesa kuna national pc kana zvinge zvandikona pc yoendesa kunani kuna president asi pari zvino hatina kumbonyanyoona zvatingati zvinyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vatemwe musoro basa rafamba haro zvakanaka ende raa kupera zvakanaka tichiratidza kuti vana vezanupf tiri vana venyamunhu and isusu hatiite zvemagalap poll kana mastraw poll kana chinoenda kunokaunda munhu wega wega paakamira nechitupa chake nenhamba dzake dzechitupa tosevesa primary election kuti tizive kuti uwando hwevanhu vari kuenda kunovhotera zanup f pamusangano pasarudzo hombe iri kuya ndeupi hatiite zveguestmating
avo vanga vari mutauriri wezanup f vachris mutsvangwa vari parunhare kuharare nablessing zulu westudio 7 asi nhengo yeparamende yakazvimirira uye ichimirira norton vatemba mulisa vanoti zanup f yava kurasa vatsigiri vayo mumasales ayo ichitora vanhu vasingazikanwi munzvimbo zhinji izvo zvichakonzera kuti vanhu vaite zvebhora musango zvavakamboita makore apfuura apo bato iri rakarega kuteerera zvido zvevanhu
zvinotaura zvakawanda kuti musangano hauna kusimba nekuti waakumhanyiswa nevamwe vanhu vasiri mumastrakture mabazi anenge vana fazi vaya unoshaya kuti vari kutsvagei iwo musangano unotove nedepartment rezvinhu zvese kubva kubusiness kubva kuinformation kubva kukomisariati kumisariati ndo tete wemusangano ndo vanoronga mastrakture asi maelections aaitwa nefazi fazi inonzi ngo kasi tikada kutaura chokwadi pane mutemo uri kuiswa kuti mango asapinde muzimbabwe asina kuvhetwa nekuti vari kupinda munyaya dzematongero enyika ko iyo fazi yapindira mune nyaya dzemusangano unotonga wezanup f asi matongero enyika here ko sei iyo sengo vatenderwa kuita izvozvo zvakare vanhu vemusangano vanoita kunge vatorerwa masimba avo nekuti pesa pavanenge vachiita mastructure kuzongoyawo imwe mhuka inongoya kuzodya vana vayo ivo vanga vachichengeta vana saka ndipo pane dambudziko ende vanenge vane chimwe chinangwa chisiri chekusimbisa musangano wezanup f zvandaona kasi chekupunga musangano wezanup f
izvi zvingaitika here kana vakuru vari mubato iri vasingadi
vakuru ndivo vanotungamira saka izvi zvakaitika vakuru vachiziva kasi kuziva kwavanenge vachiita vakuru dzimwe nguva handizvo zvinozobuda maonero angu saka ndiri kuona kuti zvatambudza musangano wezanup f ende ndinotivimba kuti zvichaongororwa nevakuru nekuti vanhu vatsamwa ende kuenda kusarudzo ye2023 vanhu vakadaro ndizvo zvinozonzi bhora musango kasa bhora musango wacho mutambo wacho atotanga izvine izvi nekuti vakawanda vati haora kana fazi ndo zvayaita iyo yamatuma yamatendera ndiyo ichakukambenera ndio ichaita kuti muwin nekuti mukaona vakawanda vacho vadyiwa nzvimbo idzodzo dzogona kuenda kune opposition nekuti opposition vanhu vanenge vakukava bhora kune opposition ende izvozvo ndizvo zvinoita kuti zanup f iluze mafosi izvino zvakaitika 2008 pakaitika genu paya saka bhora musango ragara richishanda ende riri muropa mevanhu vezanup f nemapato ese vakangosafara nechinhu vava kuenda kune mulengi
vamlisa tinogara tichinzwa mashoko kana kuti makuwa wakuti pani watigiri kwa kuti makempi watigiri vamwe wariku tigira mtezeru wa mnangagwa vachuenga vamwe wariku tigira wa mnangagwa soku wuna kwenye kakuti soku zina kwenye zine choku wani eresi chunga wane choku ita erendesu atiriku wuna pasaru zotema primaries
apana kambani kana mwurisina bopoto akuti bopoto ndia baba na mbae kandana baba mini zazi mwesu asi zinora kutakuti even iyo CIO yacho inolidwa na Isaac mwyo director general mtewezi wawaziwe ari wa deputy director general wa tapfumane panike paniku kakakatana iko kone kuti mrukona tiyo CIO wari kuti ko alaba ne kupi ende sevari kupiwa mari kune yezing heritage futi riko emao veterans zvinzese zvayango tangwa pangwe ine ende zvinge zvinyaridzivazvo aridzivazvo kana vari pasi vanenge vakuda kuti kumusoro uku vange vachisvikako kusvika kumusoro kukanganisa zviri kumusoro ende unokanganisa nemabasa aitwa nefast ne heritage pamwe chete war veterans yagara ine association yayo National War Veterans Association inozikanwa ne War Veterans League ko heritage kuti maor veterans yabva nekupi nezvakadaro saka kurakidza kuti vakuru vemusangano wezanupf havana havakoshesi and havavimbe nemastructure emusangano wavo neizvozvo vaakuita sei vaakutanga zvakati wandei zvakukanganisa emusangano and vane musangano vakuti isu takumbosuduruka mumboendesa vamberi and izvozvo zvinowanzoitika kana zvinhu zvakawanda zvakuitwa zvisingawirirani nevanhu kana varidzi vechinhu
nhengo yeparamende inomirira Norton vachamba mudiswa vari parunhare kuNorton nestudio 7 sangano recenter for natural resource governance rinoti vana muzvina bhizimisi vekuchina havagoni kugarisana nevanhu zvamuchose mukuru wesangano iri vafarai maguu vanoti zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara munzvimbo dzine zvicherwa vanogara mune zvicherwa zvakukanganikwa nehurumende iyo vanoti iri kurega vekuchina ava vachivhiringa vagari nekuvadzinga munzvimbo dzavo asi pasina chiri kuitwa nehurumende vamaguu vanoti munharaunda yehwange mune makambani anoita gumi uye vagari venzvimbo idzi vakangova vakumbira hurumende kuti idzike mitemo inovachengetedza munzvimbo dzavo asi pasina chati chaonekwa mukuchengetwa kwavo nehurumende yavo
makambani ekuchina haasi kugarisana zvakanaka nevanhu zvamuchose nyika yese yezimbabwe iri kuchema nekuda kweunhu hwemachina kushayiwa remekedzo ikodzero dzevanhu vari munharaunda imomo kunyange vatungamiri vematunhu havasi kuremekedzwa saka nyaya yemining iri kukonzeresa kusagara zvakanaka kwevanhu muzimbabwe nekuti vari kuramba vachivhundutsirwa kana kuti vachitorerwa minda yavo vashandi vari kubatwa senhapwa vanorohwa vanoshandiswa vasingapihwe muripo vanoshanda munzvimbo dzisina utano uye vasina zvikwanisiro vanhu vazhinji vari kushandira machina upenyu hwavo huchadimburirwa panzira nechikonzero chekuti vanoshanda vasina zvekupfeka zvinovadzivirira dzimwe nguva vanoshanda pane njodzi pasina zviri kuitwa kuti vanhu vasawire munjodzi idzodzo saka idambudziko guru
vamaguru sei hurumende isingachengetedzi nzvimbo dzinogara vanhu kana kuvapa pekugara patsva kana vagere munzvimbo dzine zvicherwa zviri kuda kucherwa kuti zvitengeswe
tichiongorora dambudziko ravunzwa nemachina tinoona kuti dambudziko chairo haasi machina nekuti hakuna munhu anobva kuchina wongonanga kuuzumba wosvika kuti ndauya pano kuzochera black granite hakuna zvakadaro dambudziko ihurumende yezimbabwe nekuti machina vasati vapinda mumaruva vanotanga vaonana naminister of mines vanotanga vaonana napresident pavanozouya kumaruva vanenge vatopiwa magwaro yekuti kune vanhu variko asi itsvina havana nebasa rese. Ndosaka pavanoda kutanga maprojects avo munoona kuti vanenge vaine zveta rapi. Panenge paine CIO, panenge paine vana DA, vese vanenge varipo kuprotekta machina, vachityora kodzero dzevanhu, vachityora bumbiro remutemo rinotaura kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe hazvifaniri kubviswa mumisha mavo pasina order inenge yabva kukoti. Asi machina vari kungoenda vachiita izvozvo nechikonzero chekuti vanenge vaine vatsigiri vari mumahofisi makuru vanenge vakapiwa mari. Mari idzodzo ndo dzinokonzera kuti vatengese nharaunda yese nekuti iye anenge aguta iye nemhuri yake. Saka dambudziko ihurumende yeZimbabwe kwete machina, nekuti machina havangoshandi kuno chete. Vanoendawo kunana Europe, vanoendawo kunana America, kunana Latin America, asi hakuna makuna kuna seari kuitika muno muZimbabwe.
Chii chingaitwa kuti hurumende iise zvizvarwa zveZimbabwe mberi kweve zvemabhizimisi vanouya kuzorima mari yavo munyika?
Tatotaura kuti dambudziko igovernment ndo iri kudya nemachina, vobva vatengesa nharaunda nevanhu nemhuka nemaminerals zvese zviri kupiwa kunzi machina aite zvamunoda. Saka solution haisi kuzobva kuhurumende, solution ichabva kuvanhu. Kusvikira vanhu mumacommunity vaakuti hatisiri kuziva zvamavinga kuno, hurumende haisati yataura nesu. Hurumende ngaiuye paground. Kana tisati taona iye akasaina, kana ari Minister Chitando akasaina special grants, kana ari provincial mining director akasaina agreement nemachina, iye ndiye anofanira kutungamirira kunotaura nevanhu kuti tauya pano kuti tikuzivisei kuti nzvimbo ino yaye machina, imimi tsvaga iko kuenda. Zvotangira ipapo. Saka vanhu vakaramba vachinzi vakanzi ibvai, vobva vatotakura mabhegi vachienda, vachasara vasina pekugara. Vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuchidraw a line mujecha vachiti apapa hatichakwanisi kupushwa kudarika ipapo. Ndivo vanofanira kuti machina dzokai kwamakabva. Then hurumende ichachitaurirana nemacitizens kuti kana tichida kuita mining project munzvimbo iri kugara vanhu, tingaite sei kuti pave ne-win-win. Hurumende inowana marevenue, investor anowanawo maprofits, asi community inowanawo development, uye haisi kuzongono tsvairwa kubva paigere setsvina. Vanhu vanofanira kuti vazvidzivirire. Kana hurumende iri kutadza kudzivirira vanhu, vanhu vanofanira kuti vazvidzivirire minda yavo, vanofanira kudzivirira mafuro avo, makuva avo, nzvimbo dzavo dzinoyera. Ndivo vanofanira kuti vadzivirire nzvimbo dzavo.
Avo vange vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance, vaFarai Maguhu, vari parunare kwaMutare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata munyori mubazi rekuzvifambiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mapurisa akazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa, vamwe gumi nevasere vakakuvara nemusi wemugovera apo rori mavakanga vari yakabonderana nemwe rori mumugwagwa uri pakati pemurambinda nebetera. Vachinyora patwita pavo nezuro, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati vanhu vakanga vari murori iyi vatsigiri vebato rezanupf. Munyuzde Makare, mutevedzeri wemukuru weBureau of African Affairs vaRobert Scott vanoti vanoona nezvesarudzo muZimbabwe vanofanira kugadzirisa zvose zvebaro revavhoti kana kuti voters roll rigopiwa kuvanhu vose kuitira kuti sarudzo ionekwe kuti yakaitwa pachekerere. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
musangano kuti unacharumbira iwe kayo ndauno zamarava kutiko tinoda hurumende yemubatanidzwa pedza vanhu kuvovesa vanhu ndoye ari kuda kuti idzokoroko isi tinoda kuvhota tongodyiwa takavhota tikavhota tikadyiwa ndizvozvo zani ikahwinawo ndizvozvo hatidi zvakuna mubatanidzwa mubatanidzwa wei iwoyo hatizvidisi toda kunovhota iyo dyiwa tiriyo asi iye wavana kuti otodywa kana wototoda zvomubatanidzwa
pastudio 7 apo mamuka sei mamuka sei ndinokumbirawo vose vane access yeinformation iri kubuda yemaprimary elections ezanupf vakakuleti manhamba emavhotas avhota pazanupf maprimary elections ose timakakuletiwo netotal yawo ndo anozotipa idea yekuziva kuti zanupf munanyamavhuvhu papresidential election inoita mavhoti mangani kwete mamwe mavhoti etinozoudziwa ekunyepera aya ndo maactual votes chaiwo chaiwayo tinokumbirawo ndini maridza pajobek
pastudio 7 apo mamuka sei mamuka sei vedu vedokumendari realjazira hirika iri ivo vanoti vezeki vaya ndopa vaifanira kutevera vachisunga vanhu vese vari implicated munyaya idzodzodzi bcause vakato vari kubira nyika zvinhu zvakawanda maticha haana mari ari kupiwa nzungu manetsi muzvipatara hamuna zvikwanisiro nokuda kwavo vanhu ava tinokumbirawo kuti negavhenmendi yedu vasunge vanhu vese vavo kana zvichibvira kana zvina kupresidendi kukati ngaasungewo basa ri kusunga vana job scandal vasina mhosva vachiregera vanhu macriminals rooming around the streets hazvina kunaka izvozvo kune wese ari kunzwa akaona dhokumendari realjazira vedu wei ngatirejestre kuvhota tivhotere tipc tibvise hurumende yechimafia i ndini maridza pajobe
makadiko pastudio apa tiri kunzwawo manyukunyuku kufara nekurakashwa kwakaitwa vachinoti mbava tiri kufara zvisingaiti aiwa zvakaita vachinoti mbava vainetsa mukuhwera kubhuhwera kwedu uku aiwa tinotenda tafaranuka zvisingaiti ngaaende hake chinoti mbai ngaaende zvake aiwa tichingoti zvedu mukomana ka ngaupinde zvake mukomana
ya vari kuhwina ngavasafare zvavo ngavasachanya kuzvifadzawo nenhema bcause ii pakaipa kaona munhu uchihwina neless than 700 semuenzaniso constituency inenge ine vanhu zvekuma 8000 unohwina ne700 isaini yekuti vanhu havana kubuda kuenda kunovhota nowanda uye vamwe vacho vanenge vasachihadi unofanira kuziva kuti vari kana ukanzi vapinda izvozvi vari kumberi ukoko hainyatsi dzega dzega vabudirire panenge pakaipa bcause zvatobuda pachena izvozvi constituency yese munhu unohwina ne90 meno regai timboona atimboona saini maiama anayo saini maiona iyi ndo inonzi big saini manje hazvisi zvekutombofarira zvachose sese unogona kufara bcause uri unopiwa GD6 unopiwa mari kuti kuti uri kunobudirira kumberi kwatikuenda kukainema bcause zvinhu zvauri kunopiwa zvauri kupiwa ikoko ndo zvauchadya usafunga kuti vanhu vari kufara taisaone zvaunoti wini yacho panenge pakaibva
makadii koko kustudio 7 ini ndinonzi Emson mupfana anobva kwachilonga kuchiredzo uko ndinochema nekuda kwezanupf zanupf ine mabasa makuru akaipisisa chaizvo chekuti vatitekese vatore nzvimbo yedu kwachilonga ukoi nzvimbo yedu kwachilonga uko kwatinogara ikoko kuti titorerwe ivhu naivavo ivavo vanenge vachizvinzwa ivavo vekwachilonga ngavarege kuti vavhoterere nzvimbo iyoyo uyezve masabhuku ngavarege kunyengeterwa nezano iyi zano iyi hatichaidi kare iwas born to pebwa 98 ikoko kwandiri zvezvi ndakuchembera handina nyangwe pensheni handina nyangwe chii
My powers are now one of the good now in the one do we get to do we get a hoop here? They took a bribe, 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 a Jadi kita makan dia, mana rasa tu nasi kupai, susu muka guna untuk baca ya, pasal tu cuman.
Izo zangke ziri fungwa zewangu atereri di sini ine Studio 7. Isu atina kata karere kera, timre mazuenyu pa WhatsApp number jinoti +1 202 465 0318 mchitu uzazwa mnofunga pane suri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nezuro mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa kuti dunhu reMississippi riri pakati penjodzi huru zvichitevera dutumupengo remhepo rakadonhedza dzimba zhinji rikauraya vanhu 26 kusanganisira neumwe mudunhu reAlabama. Izvi zvichaita kuti hurumende yeAmerica idetsere matunhu awa nemari yekugadzirisa dzimba uye zvivakwa neupenyu hwavo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica amai Kamala Harris vakasvika muGhana nezuro murwendo rwavo kuAfrica ruchatora svondo rose. Amai Harris vanotarisirwa kusimbaradza ukama pakati peAmerica nenyika dzemuAfrica senzira yekudzikisa ukama hwenyika dzemuAfrica nenyika yeChina. Amai Harris vachashandirawo Tanzania neZambia vachiita hurukuro pamusoro pezveupfumi hwenyika idzi, mamiriro ekunze, kupedza nzara uye nezvevechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato rezanupf rinoti sarudzo dzebato iri dzakapedzwa kuitwa nezuro dzakaitwa zvakanaka zvinoratidza kuti ibato revanhu. Asi nhengo inomirira Norton muparamende vatemba mbiswa vanoti bato rezanupf rava kurasa vashandi varo vemumasales vachitora vanhu vasingazikanwi nevatsigiri. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti hurumende haifaniri kurega vana muzvinabhizinisi vekuChina vachiita madiro nezvizvarwa zveZimbabwe sezvavari kuita munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeEastern Ndebele.